Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 19, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo nyika iri kutarisirwa kuwana mvura yekunaya yakawanda, varimi neveruzhinji vari kukurudzirwa kuti vangwarire upenyu hwavo. Hurumende iri kuyambira zvakare vemabhizimusi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu panguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vashandi vekumabhanga vanoratidzira pamahofisi eAFC Bank vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa nesere kweruoko kwevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzezvekurima dziri kukurudzira varimi kuti vangwarire upenyu hwavo, zvipfuwo zvavo uye zvirimwa munguva yekunaya kwemvura yakawanda. Izvi zvinotevera chiziviso chehofisi inoona nezvemamiriro ekunze munyika yeMeteorological Services Department, iyo yazivisa kuti mvura zhinji icharamba ichinaya munyika kusvika mangwana. Mumashoko avo kune veruzhinji veMet Department vanoti mvura iyi iri kunaya ine mupande nechivhura mabwe, izvo zvinogona kuisa vanhu, zvipfuwo kana zvirimwa panjodzi. Vari kukurudzira kuti vanhu vasaenda kunzvimbo dzakashama, pamusoro pemakomo, nzvimbo dzine miti yakareba kana panoungana mvura yakawanda. Studio 7 yaedza kubata mukuru wehofisi yeMet Services Department amai Becky Manzou, asi vati vanga vakabatikana uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari murimisi kukambani yeAgricura muzvare Tafadzwa Maunga kuti tinzwe maonero avo.
Nenguva yatiri ino tinenge tichiadvisa kuti varimi ngatiteererei information yatinenge tichiwana number 1 kubva kuministri yedu vazoiti vanenge vaine ruzivo runenge rwakapiwa ndei patainingeidzo. Saka kazhinji zvizvi tinokurudzira varimi kuti vaishuwe macrops avo kuitira kuti vakwanise kubatsirika, because maissue zvakatosina rainstorm they are quite difficult to manage, because munhu anenge aine 10 hectares haana zvizvizvi zvaanokwanisa kuti aite kupresenta a rainstorm. Of the best that they can do is to ensure their crop, because kana paine zvinenge zvaiaie vachikwanisa kuzowana something at the end.
Ko, kunana zvirwere uko kunomirawo sei nemvura kana ichinaya zvakanyanya kudai?
Okay, when it comes to zvirwere, zvirwere zvakanyanyiwa zvoda kunonyiwandira kuhorticulture, zvinana matomatoes, mapotatoes. Kunowanda zvirwere zvakaita mablights, maearly blights nemanet blights. Pakadaro tinenge tichikurudzira maliquid spray emapreventative fungicides, for example vanacopper oxychloride, vanadicyon M45, vanapropinium, vana bravo. Nemandichinowanzoti futi kana kuri kupotato zuva rakunenge kwanaya, tinobva takurudzira zvekare kuti fama tibhawadzoka oyawobhowa spraya preventative fungicides yako, because kana moisture iri high, temperature iri high, kunika kuchengetedzeka kwemvura kanoitika pamashizha emapotatoes edu kana timatomatoes edu, izvo zvinocreata kamicroclimate kanosevera the growth and development yezvirwere. Saka for maweekly spray toita maweekly edu emapreventative.
Iyo mvura kana ichiuya ine mipande nemhepo inonzi inovhuvhuta zvakanyanya kudai, inosiya zvirimwa zvacho zviri papiwo? Varimi vangade kunzwisisa kuti vodii apo?
Miti mapatrans edu anenge achida vhumu, nekuti mhepo inoita sei inopinda kana mhepo ikapindawo pano kurumidzoki chakakuoma chemashizha bosteti mamuso yayo ikaramba ikachengeteka pamashizha ndozvinokonzeresa kuti the disease is developed. Saka if your plant has room to breathe and there's room for air movement around nzvimbo yako iyoyoyo mashizha anokurumidzawo kuoma and mayeast ekuti zvirwere zvinomultiply inenge iri lowa. So the preventative fungicide, curative fungicide, and the cultural methods like managing the plant spacing and also using the varieties and anti resistance.
Nyanzvi yezvekurima vari murimisi kukambani yeAgricura Muzvare Tafadzwa Maunga vari parunare muHarare naIvan Zisininga weStudio 7. Hurumende iri kuyambira zvakare vemabhizimusi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu panguva ino yezororo rekisimusi negoredzva, ichiti iri kushanda nevemaindastiri kuti zvinhu zvisashayikwa muzvitoro. Mugwaro kuvatori venhau, gurukota rezvemaindastiri amai Stembiso Nyoni, vanoti vemabhizimusi vano zvose zvakakwana kutengesera vanhu panguva yezororo rekisimusi, vachiti mitengo yezvinhu zvakawanda yave nenguva isina kukwidzwa. Naizvozvo bazi ravo richange richitarisisa kuona kuti hapana vanokwidza mitengo yezvinhu panguva iyi. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvekutyisidzira vemabhizimusi hazvishande. Ngatinzwei vachitaura Nata.
Kufundusira vamabhizimusi kuti vasakwidza mitengo yavo paChristmas neNew Year apa handiyo nzira ingatorwa nehurumende kuti vamabhizimusi vasakwidza. Hongu vanenge vataurirana navamabhizimusi, asi uku kutaura chete kwavari kungoita uku hakusiko kutanga kuti vange vachipa mawarning akadai kuna vamabhizimusi zvisina kwazvinombosvika, zvisina unombozviteerera. Hurumende inotaura yataurazve ichitaura nyaya dzokuti kana kuti vasakwidza mitengo kana kuti vashandise exchange rate yakati yakati, hapana chivimbo chiripo chevamabhizimusi chevanhu vahavo kuti hurumende ine zvainoita kana vamabhizimusi vakakona kuteerera zvavanenge vachitarisirwa kuita nehurumende.
Chii chinofanirwa kuitwa kumisa dambudziko iri, Profesa Masocha?
Hongu vanenge vakaita musangano wevamabhizimusi, asi mabhizimusi avari kutaura apa anongo va mabhizimusi mazvikurukuru, tingati isu vana OK, vana Pick and Pay namava mabhizimusi makuru ndiwo avanotaura navo. Ukazoenda kuna mava mabhizimusi maduku ava anenge ndiwo akapararira munyika mose kumaruzevha uko, hakuna misangano yakadai yavanoita chibvumirano nayo nehurumende. Saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti hurumende kana ichida kuti zvishande izvi ngainge ichiita misangano yekutumira vanhu kwese, kungava kumaruzevha kumabhizinesi iwayo, kungava kumarokesheni mabhizinesi iwayo, kwese vachinge vachitaura nevamabhizinesi makuru namadoko, kunyanya madoko iwayaya, kuti vasakwidza mutengo nenyaya dzakati dzakati. Chimwe zvechinofanira kuita ndechokuti hurumende inofanira kuumba chivimbo navanhu vomuZimbabwe, consumer confidence raiyai, kuti vanhu vomuZimbabwe vave nechivimbo nemari yavo, kuti mari yatinayo iyi imari inobata ufumi hwedu hwomuZimbabwe. Chivimbo ichocho hachipo, vanhu vanenge vachivanguva nofungidziro yokuti mangwana mari yandakabata inokura kumuka, isati ichatenga zvakawanda sezvairi kutenga nhasi. Saka mafambisirwo anga ari kuitwa ufumi hwenyika ndokuti haana chivimbo chakanyanya chinobva kuvanhuwo zvavo chiri kuumbwa nehurumende.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zveupfumi paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Hondo iri pakati peIsrael neHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chevanofurikidza mwero, Iri kuenderera mberi paine vanhu vanoda kusvika kuzviuru makumi maviri vanonzi vafa muGaza kunyanya vana vadiki nemadzimai. Mauto eIsrael ari kupomerwa mhosva yekubhomba zvipatara nevanhuwo zvavo, asi iwo anotiwo ari kurwisa chikwata cheHamas chaanoti ndicho chakatanga hondo iyi. Vanhu vanoda kusvika mamiriyoni maviri kana kuti 2 miliyoni vanonzi varasikirwa nemisha yavo uye kumanikidzwa kutama nekuda kwehondo iyi. Israel inotiwo vanhu vafa munyika mayo vadarika chiuru chimwe chete kusvika pari nhasi. America iri kukurudzira Israel kuti irwise nzvimbo dzine Hamas chete, ukuwe United Nations ichikurudzirawo kuti hondo iyi imiswe. Ko zvii zvingaitwa kuti hondo iyi ipere? Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendaimbofana kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kuitika kuMiddle East apa pakati peIsrael neHamas zvinotyisa. Takutoona kuti zvakutoita kutekeshera mudunhu rese, zvekutoti kakutoita kange ka World War kadiki kana ka Regional War kemiddle East imomo. Chatiri kuona chiri kunyanyokonzera kuti hondo irambe ichingowedzera ndeyekuti nyika dzine masimba pano pasi dzakaita sana United States, vana Britain vava, nana Russia, nana China, havasi kunyatsoshandisa masimba avo, matsimba avo avanavo, especially kunana United Nations Security Council. Tinoona isu kazhinji kana svondo rapera pakabhonzi paitwe resolution ku Security Council yekuti hondo yekuibhomiriswa iyi, vana United States vakaishandisa masimba avo emavhito kuti aiwa hatidi zvakadaro, Israel ine kodzero yekuzvidzivirira. Asi tiri kuona kuti zviri kuitwa neIsrael yacho hakusi kuzvidzivirira, zvapfurikidza pane kuzvidzivirira, kwakutopaza kutopedza nzvimbo inonzi Gaza.
Zvochireva kuti kudini manje zvikuenda mberi vaambofana?
Saka munoona kuti dzimwe nyika zvino kana dzakawo dziri mudunhu imomo, kunyanyanya dzinosapota ana Hamasa vakaita sana Irani kunana Yemen uku mahuti nevamwe vakadaro, vanenge vaakupindirawo nana Hezbollah kunana Lebanon uku, vanenge vaakupindirawo vari kudivi rana Hamas. Saka izvi zvinenge zvakutokonzera hondo inenge yakutobata kana kunana Irani, kunana Yemen ikokota, toona ikokoko kunana Red Sea, nzvimbo dzakapoteredza ikoko kwakutotyisa, hondo iyaya yakutoramba ichitekeshera.
Asi chingaitwa chii chaizvo kuti hondo iyi ipere?
Saka chingaitwa apa ndechekuti dai nyika dzakaita sana United States nana Russia yavawo nevamwe zvisinei nekubhopokana kwavanoboita nedzimwe nyika nenyaya dzavasi kuonana nazvo, ngavamise hondo iyi. Ngapachiitwa danho kunyanyanyanya neUnited States inova iyo ine influence kana kuti masimba pane hurumende yeIsrael kuti aiwa ngatichimirai, zvamaita izvozvo matoparadza zvakwana, ngatichimisai hondo iyi tigare pasi.
Ndoda kuti mutarisewo senyika seZimbabwe kuti vanhu vangadzidzawo kutii pamusoro pehondo yeIsrael neHamasi.
Isusuwo seZimbabwe chatingadzidzawo pazviri ndechekuti kuramba uchishandisa masimba kudzanyirira vamwe vanhu zvinogona kuzodzimara zvaenda muhondo. Tigazvitore zvinoitika muno muZimbabwe kuti hurumende yemuZimbabwe inozviona ndo ine masimba, ndo ine mauto, ndo ine mapurisa, ndo ine zvese zvese, yoramba ichidzvanyirira vanhu. Vanhu vangaita havo senge vari kuvasina masimba vanongodzvanyirirwa, asi pane pamba vachasvika pakugunun'una pekuti vaakuti zvakwana. Kana zvasvika pekuti zvakwana, munhu aakuti hapatisina chandichinacho, kusikufa ndekupi, munhu iyeye ari dangerous.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendaimbofana vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vashandi vemumabhanga vari pasi pesangano revashandi reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti ZIBAU varatidzira nhasi pamahofisi ebhanga reAFC Holdings Bank muHarare vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa neseri kweruoko kwevashandi nebhanga iri uye kusaremekedzwa kwevashandi nevamwe vakuru vakuru. Vashanda ava vanonzi vasiyawo gwaro rinokurudzira bhodhi rebhanga iri kuti ritsiure mumwe mukuru anonzi haasi kukoshesa nekuremekedza vashandi. Nhengo dzerimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinodzi dzabatanawo nevashandi vekumabhanga ava pakuratidzira uku dzichipa rutsigiro rwadzo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remabhanga panyaya iyi. Asi tabata mutungamiri wesangano reZibau vatawanda mutemi kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi vakandemiri kuti nhasi vashandi vemabhengi vanga vakaungana pamuzinda mukuru weAFC Bank iro raimbozivikanwa kuti AgriBank, vachinyunyuta zvichitevera kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa vashandi vebhengi iri. Vashandi veAFC Bank havasi kupiwa mihoro yakakodzera asi vachishandiswa zvakaomarara. Nyunyuto yedu yakanyanyonangana nemukuru webhengi iri vake nechitando avo vanoratidza kuti ndehunhu hwavo kuti havana hanya nevashandi. Naizvozvo tasvitsa chichemo chedu kubhodhi reAFC kuti riongorore nyaya iyi, nokuti isusu sevamiriri vashandi vemabhengi hatitarisire kuti vashandi veAFC Bank vachange vachishandiswa senhapwa vasingabhadhari mihoro inokwana.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zviburiswe nekuratidzira kwamaita uku?
Tinotarisira kuti kuratidzira kwaita vashandi vemabhengi paAFC Bank nhasi kuchatirimudza bhodhi reAFC kuti ritore matanho akakodzera kugadzirisa nyaya iri kunetsa vashandi vemubhengi iri. Tiri kuti vakasatora matanho ayakakodzera ticharamba tichinyuta kusvika zvichemo zvenhengo dzedu zvagadziriswa.
Iko kuratidzira kwatambirwa sei nevebhanga veAFC Bank?
Management yeAFC Bank inotungamirirwa navashitando yaratidza pachena kuti haina hanya nevashandi, nokuti tave nenguva yakareba tichivakurudzira kuti vagadzirise zvichemo zvese zvevashandi ivo vasingateereri. Kana muchitevera nhau dzinoitika mubhengi iri, svondo rakapfuura chairo. Vashandi vakaramba kuenda kumabiko ekupemberera kupera kwegore senzira yekuratidzira kuti havasi kufara nezviri kuitwa nevatungamiriri vebhengi iri, kunyanya-nyanya nyaya yemihoro yavanotambiriswa. Saka tiri kukurudzira bhodhi reAFC nemanagement yeAFC kuti imhanye-mhanye kugadzirisa zvichemo zvese zviri kunetsa vashandi. Isusu hatisi kuzodzokera kumashure kusvika zvichemo izvi zvagadziriswa.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muDemocratic Republic of Congo vakatsvaga rutsigiro kwekupedzisira nezuro muvhuro pamberi pesarudzo dzenyika yose dziriko nemusi wechitatu unove mangwana. Zvizvarwa zveDRC zvinosvika mamiriyoni makumi mana nemana kana kuti 44 miliyoni zvakanyoreswa kuvhota musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende, matunhu pamwe nemakanzuru. Apo nemusi wechishanu chevhiki rino, nyika ichenge ichirangarira zuva rekubatana kwevana veZimbabwe kana kuti Unity Day, vechidiki vapa miono yakasiyana-siyana pamusoro pekukosha kwezuva iri, vamwe vachiti rakakosha zvakanyanya asi vamwewo vachiti ukoshwa hwaro hwapera makore ano. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere ari muHarare.
Mugore ra 1987 mapato anoti ZANU PF ne PF ZAPU akasainirana chibvumirano chekubatana senzere yekuunza runyararo mushure mekunge zvihuru nezvihuru zvevanhu kunyanya vaitaura rurimi rweisindebele mumatunhu eMidlands neMatebeleland zvaurayiwa nemauto ehurumende zvichipomerwa mhosva yekuti zvaida kupandukira hurumende. Pakunyorerana chibvumirano ichi, PF ZAPU yaive yakamiririrwa nevaive mutungamiri wayo Mushakabvu vaJoshua Mukabuko Nyongolongomo, kuchitiwo ZANU PF yakamiririrwawo nevaive mutungamiri wayo uye vakave mutungamiri wehurumende yevatema wekutanga muna 1980 vakazove mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe. Chibvumirano ichi chinopembedzwa nevakawanda vachiti chakaunza runyararo mumatunhu akanga achinzi aiurayiwa vanhu kunyanya vatsigiri vebato rePF ZAPU kana kuti vaionekwa sevakarerekera kuna vangomo. Asi nekupinda nakwemazuva vamwe vechidiki vanhasi vakaita sava Albert Chidakwa avo vanotsigira bato rezvematongero enyika reMDC vave kuona nemumwe muono vachiti havaoni kukosha kwechibvumirano ichi.
Zuva iri harina hari kunyanya kutikoshera kunyanya isu vechidiki nekuti harina zvinobatika kuvana veZimbabwe. Isu tinobhiliva kuti kubatana kunobva munhauriano imazviro kwazvo. Tinobhiliva kuti kubatana kunofanira kunge kuri pakati pebato ririkutonga iroro nemaopposition political parties ose macivil society organizations machechi malabor mavendors mastudents munhu wese anachipira nyika ine vanange vari involved mu ndokuti isusu tigare zvakanaka senyika.
Asi mumwe wechidiki ari nhengo yeCCC uye ari mumiriri mudare reNational Assembly vatakudzwa ngadziore vanoti zuva iri mucherechedzo wekuti vana veZimbabwe vanofanira kubatana.
Ndidzo nguva dzatinobvisa mabhachike matongerwo enyika atinobvisa maziso ekwatakabva kana zvese zvinotipesanisa sevanhu. Asi torangarira sevechidiki kuti tikabatana tinokunda, tikabatana nyika yedu inoenda kumberi.
Mumwe zvekare wechidiki ari mubato rezanu PF vaPeter Matangi vanoti zuva reUnity Day harinei nezvematongerwo enyika.
Ezwa guru rakakosha kune vechidiki rinokurudzirwa vanhu kuti vaungane vabatane vaise zvinangwa zvavo pakuumbwa nekuvandudzwa kwoupfumi hwedu. Tisiyane kunyanyotaura nezvematongerwo enyika asi titarise kuumbwa nekuvandudzwa kweupfumi hwenyika yekwedu.
Asi wechidiki anorwira kodzero dzevamwe vake vechidiki uye ari kusangano reActivista Muzvare Caroline Mutimbanyoka vanoti vechidiki vakawanda munyika havaoni kukosha kwezuva reUnity Day.
Tona sekuti zvinhu zvakanaka kuti titarise kuti mukurarama kwedu kwatoita sevana veZimbabwe tiri kugarisana zvakanaka here, ende futi izuva rekuti tinotarisa kuti runyararo rwuripo here pakati pedu. Zvichasa runyararo nekuti tinonzi runyararo hakusi kushayikwa kwehondo chete, asi kureva kuti mukugadzirana kwatinoita even tikapokana tiri kukwanisa kugadziridzana mune zvakanaka zvisina kurwisana kana kuwedzera mhirizhonga.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevechidiki vatino machakaire sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rebazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJen van Muswere pamwe chete nemunyori mubazi iri vaNick Mangwana vanga vasiri kudavira mbozha nare dzavo. Asi wechidiki uye ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reYouth Vibes Africa Muzvare Ruvarashe Miti vanoti chibvumirano chekubatana chakaitwa muna 1987 chiri kubatsira vechidiki zvakanyanya.
Unoona vechidiki vachisununguka kushanda kunyangwe nemamwe marudzi emuno muZimbabwe, uchionawo zvakare izvozvo zvichienderera mberi kuti tishande nemamwe marudzi akatikomberedza. Saka zuva iri rakatikoshera zvikuru uye tiri kuramba tichingorangarira zuva iri tichitedza runyararo kubatana nekusimbisana.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti nekuda kwekuoma kweupenyu munyika vechidiki havachisina hanya nekupemberera mazuva akaita seUnity Day nekuti vanenge vari mubishi rekutsvaga zvingavapararamo. Mhemberero dzezuva rekubatana iri dzegore rino dziri kutarisirwa kuitirwa muHarare, apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko semukoko anoremekedzwa pagungano iri. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mwenyanzvi kune zveupfumi dzinoti dziri kuwirirana negwaro rakaburitswa nebhanga repasi rose reWorld Bank riri pamusoro peupfumi hweZimbabwe, iro riri kuti upfumi hwenyika huchadzikira kubva pazvikamu zviri kutarisirwa nehurumende nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, kusanaya kwemvura kuri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, kukwira kwemitengo pamwe nemamwe matambudziko. Vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti vanowirirana nemaonero egwaro iri.
chokwadi kuti zvinhu zvakaita sekushaika kwemagetsi zviri kudzipa upfumi zvinhu zvakafana nawo nekusava nemvura yakakwana yekunaya zvinodzipa upfumi uye vari kuti upfumi huri kusimukira kusimukira kuri kuita upfumi uku hakusati kwakunyanya kuonekwa nevanhu zvikuru sei nekuti vanhu vachiri kuita nyaya dzekununga svosve nemuromo
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanotiwo kunyange hazveupfumi hwenyika huri kunzi huri kukura hausati hwasvika panotarisirwa kuti hukwanise kuraramisa veruzhinji
hazvisi kureva kuti ikonomi yasvika painofanirwa kunge yasvika kuti vanhu vezimbabwe vararame kurarama kwakanaka vawane zvekudya ndozvavanozoenderera mberi vachitsanangura kungonzi ikonomi iri kuwedzera kukura chete hazvina zvazvinoreva zvakangofanana nekuti kana makasangana nemwana ane 1 year nhasi makazonomuona in 2 years time of course mwana iye anenge akatoti kureiwo kubva zvaanenge akaita paangari 1 year asi hazvirevi kuti asvika paanofanira kunge asvika
World Bank mugwaro iri iri kukurudzirawo kuti Zimbabwe ikwanise kurwisana nezvimhingampinyi zvairi kutarisana nazvo mune zveupfumi Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanopindawo vachiti nyika ichiri kure kuti isvike pakukura kweupfumi kuri kukurudzirwa neWorld Bank.
Macurrent rates atiri kuona haaiti kuti tikurumidze kuachivha vision yenyika. Tinofanira kuti tiwedzerei macurrent growth rates iyayo. Kozo World Bank vari kuti 15% but at least akusvika pa 10%. Toita sustain that 10% for a long period of time zvinotibatsira. Senyika, but tine zvimhinga mpinyi zvakawanda zvatinofanira kunge tichigadzirisa kunyanyisanganisira kushomeka kwemagets forze gore rinouya depending kuti tinowana mvura yakaita sei El Nino inogona kuti tiiwane mvura yakawandisa kana kuita mvura shoma saka pane risk yekuti magets anonyaya yemagets inogona kutoita wesen gore rinouya
saka hurumende ingagadzirisa here zvimhinga mpinyi zviri kutaurwa neWorld Bank kuti upfumi hukure kusvika panotarisirwa Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vane maonero akasiyanawo nevamwe.
Zviri kukurudzirwa neWorld Bank pakuti hurumende yeZimbabwe izvigadzirise kuti upfumi hubudirire kweZimbabwe zvinenge zvichanetsa chaizvo hurumende kuti izvigadzirise izvozvo tichitarisa ike zvino izvi kuti kune dambudziko guru ramagetsi. Ufumi kwenyika uchitodzokera shure kana kuchinge kusina magetsi iwayayo nokuti magetsi anoshandiswa pakawandisa panofambiswa ufumi kwenyika zvinozoita kuti mabhizimusi ashandise vanokwanisa kunge vachishandisa majenereta vashandise majenereta zvichizovadhurira kuita mabhizinesi iwavo vozodhurisavo zvinhu zvavanotengesera kuvanhu saka idambudziko ragara kwamakore chaizvo rekushaikwa kwamagetsi muZimbabwe kuti hurumende ichazvigadzirisa papi
gwaro rakaburitswa neWorld Bank svondo rapera iro rinonzi electrifying growth through reliable and universal energy access riri kuti upfumi hwenyika huchaderera kubva pazvikamu zvina nezviga zvishanu kubva muzana zvegore rino kuenda pazvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana mugore rinouya nekuda kwematambudziko akati wandei anosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu kushayikwa kwemagetsi nguva zhinji pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chinhu chikuru chiri kutarisa upfumi hwenyika kusimuka inyaya yeuori uhwo hunonzi huri kukonzera kurasika kweupfumi hwakawanda munyika Musakanganwa chirongwa cheLive Talk chevechidiki cheThe Connection na8pm manheru anhasi apo tiri kutarisa zororo rekrisimusi negoredzva takanangana nevechidiki kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timotarisa musoro yenhau zvakare Hurumende iri kuyambira zvakare vemabhizimusi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu panguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva ichiti iri kushanda nevemaindastiri kuti zvinhu zvisashayikwa muzvitoro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesibili mhla ka 19 kuMpalakazi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngizihambe ikhothi singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani i-disqualify obani. Kodwa yena engakhipha igazette eyokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sibe sesibona thina ukuthi kunabantu laba abaxothwayo abazama ukumela i-triple C. Yikho lapho sizakuya khona enkantolo.
Igqwetha likaMnumzana Senkezo Chabangu lithi lizakhweza amaphepha emthethwandaba awukumisa uMnumzana Gift Ostalosi Siziba labanye bakhe ukuba bengancintisi kukhetho lwama-by-elections ngonhlolanja bemele i-CCC.
Okukhona ukuthi abantu beZanu sebathatha leli langa balenza kwaba lilanga lokudlala ezombusazwe esingathi ngesilungu le politicize the unity day, kukanti kufanele leli kube lilanga lokubungaza ukubambana ukumanyana kwabantu beZimbabwe.
Baveza imbono ehlukeneyo abatsha ngokuthakazelelwa kosuku lwe-Unity Day oloba khona ngokumanyaniswa kwebandla leZanu PF lele PF zaphu ngo-1987. Umphathi ntambo wezomvikela eMelika uMnumzana Lloyd Austin ubelo mhlangano leziphathamandla zakwele Israel obuphathelane lemizamo yokumisa impi yaleli lizwe leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elimele uMnumzana Senkezo Chabangu lithi lizakhweza amaphepha emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo awukumisa uMnumzana Gift Ostalosi Siziba labanye bakhe ukuba bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngonhlolanja bephansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change. UMnumzana Ngqobani Sithole uthi basamelele ukwethulwa kusemthethweni kwamagama alabo abazancintisa kukhetho lolu oluqhutshwa kulandela ukuxotshiswa kukaSiziba uMnumzana Amos Chibaya labanye kudale lephalamende nguSengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele we-CCC. Kuzaqhutshwa ukhetho lolu esigabeni eziyisithupha. UChabangu usexotshise edale lephalamende amalunga e-CCC amaningi kanye lamakhansila athi siyabaxotshwa ukuba ngamalunga aleli bandla. Asizweni usithole xoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngizihambe ikhothi singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani i-disqualify obani. Kodwa yena engakhipha igazette eyokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sibe sesibona thina ukuthi kunabantu laba abaxothwayo abazama ukumela i-CCC. Yikho lapho sizakuya khona enkantolo. It's premature.
Yes, izwilizolo izekhi ikhuluma ngakho e-nomination court sithi uSiziba ungenile ngaphansi kwe-CCC. Alikulandeli lokho?
Hayi, sizamelela igazette. Sesikhangela yonke indawo, singakhangeli an individual because kuyasuze sikhangele zonke indawo lapho kube lema-nomination court khona. Sesihambe court kawani.
Ye, kodwa abantu phela bakhanya ngazani bathi sebekhathele ngokubona lokho kusenzakala sonke isikhathi. Alihlehlele emuva labe lokho eqhubeka ngakho.
Kumele kulungiswe njalo. Kumele kulungiswe njalo laba abangekho part of CCC. Kumele bangabe part of it. Unfortunately, there is no easy way out of it. The only way is to go through it.
Kulodwa balolelana ukuthi abe CCC abachamisa baluphanyeka enkantolo. Elokuthi kona ke usengezwe ngarecall abanye angaxothisi amanye amalunga edale parliament lamakhansila kumenjani ngakhona ko
yazi indaba leyo ufuna umuntu oyibambela phezulu ufuza uzinto lapho esuka khona lokuthi okwenzakalayo kuyi ayethe yikho phela umongameli wephathi yona leyo engachize chaka so ungakuzwisisa usuka khonapho uza kuzwisisa ukuthi why abantu bexotshwa ephathini ngendlela abaxotshwa ngayo.
Ye, singathi lumi ngapho udaba lolo ngokwazi kwakho
udaba lololo yilo abantu uhambise enkantolo soke simelele ukuthi baluphushe luze luyafika lapho kuphelela khona ngoba bahambisa ama-summons it was the agent application.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezochabango ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Fortune Mlalazi oyibandla le-CCC.
Njengenjwayelo abantu asebeyijwayele into yabo yokuabuse ama-court processes because bayazi ukubana they are not popular with the people, they are only popular with the judges and the ZANU-PF that they are saving. So yikho begijimela khona why kathi uSengezo nxa engu-SG wamampela engagijimela ebantwini abayibo ama-ultimate deciders kuma-political issues than to abuse ama-legal processes.
Kodwa khona kuyini okwenze ukuthi u-Astalo Sibangene ngaphansi kwe-CCC bekwazi ukuthi umthetho ndaba enxayo mangakuhle?
Angazi ukuthi i-point bani abafuna ukuyiprova kodwa sonke siyazi ukubana i-CCC ngobani yatshalwa ngobani kuphi konke lokhu siyakwazi. So bona bahamba ngento abakholwa ukubana into yabo bale conviction ngayo bana yebo abayiqalayo so kulalelisela elibatshontshelayo lisebenzisa ama-court kanye leqembu elibusayo yikho lokhu esikubiza sithi political fraud ekhomithwa ngoSengezo Chabane.
Kuya ngaphi konke lokhu baba Mlala?
Ukugcina kwakho ukuthi iZANU ivele ilwa le-opposition so iyathola lapho kule sikhala khona iZANU ifanana le mpethu ingena ngenxeba ibone inxeba elikuthikusi yangena lapho and konke abakufunayo ukuthi kungabi le democracy basale bebusa bodwa ukuze balute ngitsho la resource bani khona.
Ye kodwa abanye bathi umnumzana uJamisa ngiyaphambanisayo ukuthi kungakhanya ukuthi iqembu lelimi njani nxa sisikhangela isisekelo seqembu lokunye okunjalo ibandla ngazani limi kubi.
Yebo abantu bangakhuluma bachothoze umnumzana uChamisa kulilungelo labo and ngiyethemba umnumzana uChamisa uyabalalela laba bantu uma bekhuluma izikhalazo zabo kodwa ukuthi iqembu elibusayo lisenze thina sigcine siblema umnumzana uChamisa. Umnumzana uChamisa uyi-victim kunye lathi abantu beZimbabwe singama-victims eZimbabwe so singafuni ukuthi silalele onguye oyi-perpetrator esitshela ukubana enye i-victim yiyo ephambanisileyo.
Kodwa vele kulungiswa njani konke lokhu baba Mlala?
Well, I think ultimately i-solution to all this yikubana abantu beZimbabwe babambane baqhubeke beloke besilwa baphushe for ama-reforms esivele siwafuna both economic and political reforms yikho kuvele kudingakala kwenzela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezigcwele umhlaba wonke kolunye usuku zikhumbule ekhaya.
Umnumzana Fortune Mlalazi ngoyibandla le-CCC obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
The Voice of America.
Sebeveze imbono ehlukeneyo abatsha beZimbabwe ngokuthakazelelwa kosuku lwe-Unity Day olwasungulwa ngokumanyaniswa kwebandla leZANU-PF lele-PF ZAPU ngomnyaka ka-1987. Abanye bathi kabakubone okokujabulela, kepha abanye bathi lolu lusuku oluqakathekileyo kakhulu ngoba yilo olwamisa ukubulawa kwabantu beMandebeleni laseNkabazwe ngombhuqazo wegugurawundi njalo kwaletha ukuthula elizweni. Kubika uTobias Mudzingwa.
Mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kwamanyana amabandla la ayekhokhelwa ngumnumzana Joshua Mkabuko Nkomo lowayeyinhloko kahulumende ngaleso sikhathi umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Lokhu kwenziwa kulandela umbhuqazwe oyigukhrawundi owabulalisa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000 eMathebeleland lenkabazwe besetheswa umlando wokusekela abahlamuki ababebizwa ngokuthi ngama-dissidents. Abafana lomuyi, umnumzana Dumiso Dabengwa, Sydney Malunga labanye, babesala ukuthi amabandla la amanyane, kodwa unkomo wathi kwakungasela ngenye indlela ukumisa umbhuqazwe lo owawumemethekiswa yi-5th Brigade. Omunye walabo abatsha abathi usuku lwe-Unit Day kalusela sisindo nguPrince Mathuthu ohlala enkabazwe osekela ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Okukhona ukuthi abantu beZanu sebathatha leli langa balenza kwaba lilanga lokudlala ezombusazwe esingathi ngesilungu they've politicized the Unity Day, kukanti kufanele leli kube lilanga lokubungaza ukubambana ukumanyana kwabantu beZimbabwe.
Kodwa u-Addington Mpofu osakhulayo wakobulawayo njalo osekela ibandla leZANU-PF akavumelani lombono kaPrince.
Isikhumbuzo ukuthi nxa abantu bengabambananga ukuya phambili kusuka kube nzima. So it's very important and we encourage all young people to have that spirit of Unity Day yokubambana. Sincedisane ukuze siyakhile izwe lethu brick by brick.
Umudenda Chilumbo osakhulayo okubandla leMthwakazi Republic Party uthi ilanga lokuthakazelela umanyano lo lilembali embi okumele abasakhulayo beyiqaphele.
I-Unity Accord kamhlaka 22 December thina iMthwakazi Republic Party, that is not a unit. Umgabo wakhuluma point blank ukuthi that was a gentleman's agreement. So akusadingi ukuthi si-explain okuningi. Lokuyana kwakuyi-robbery.
Wengeze uChilumbo esithi kungenani lokuthi ukubambana kwamabandla ezombangazwe kwakukhangelelwe ukuthuthukisa izigaba zonke zelizwe, ziningi iziqinti zasemandebeleni ezilokhu zisalela emuva.
Ubaba wanegotiate from a wrong position. You didn't negotiate, so forget to that extent. He would have escalated the situation. Ukuze abekwazi ukuthi no, this is Matebeleland. That's why we wanna be able to abantu bakhalisela kumnyathiri abazange baye ngahle bakhalisela ngapha okula mavenda amadonga amasuti amashangwe amandebele amanguni amakhalanga and the like. That's where we lost the battle.
Istudio 7 izame ukuzuza imibono kahulumende phezu kodaba lolu, kodwa umphathintambo kanye lomabhalane wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko bebengasabeli omakhalekhukhwini. Kodwa omunye osakhulayo wakobulawayo uMqoqi Ncube uthi liqakathekile okwamagama ilanga le-Unity Day.
Isisekelo sombuso sigoqela about 16 languages, okungangokuthi abantu abatsha kumele baziswe ukuthi ukumanyana kuyinto enhle, kuyinto eqondileyo. Ngakho luqakatheke kakhulu lolu suku, futhi abantu abatsha kumele baziswe ukuthi kathi vele nxa sikhuluma nge-Unity Day kusukela ngaphi kuya ngaphi.
UBinon Ncube osakhulayo olwela amalungelo abatsha njalo owake wakhokhela inhlanganiso emela izifundi eZimbabwe National Students Union, yena uthi kumele i-Unity Day libe lilanga elitshengisa abasakhulayo ukuqakatheka komanyano hathi ukwehlukana.
Ngomumo esikiwo kachesi akula kubambana esingakuthi kukhona elizweni, ngoba ngikhuluma nje ngisitsho kulabantu ababotshilwe abavalelwe emajele, ngikhuluma nje isikhalokho evalelwe ngenxa yokuthi ulombono ohlukeneyo lalabo ababusayo. Kutshengisela nje ukuthi okufunwa ngabantu akukalandelwa kuleli lizwe, okwenza sithi ukuthi kulokubambana lokuselebrate Unity Day akusebenzi.
Bakhona abanye abatsha abathi umnumzana Nkomo waqilibezelwa ngumgabe ukuze angene kumanyano owenziwa ngomnyaka ka-1987, kodwa kulabanye njalo abathi wathatha inyathelo elaliqakathekileyo ngaleso sikhathi. Lonyaka i-Unity Day izathakazelelwa ngolwesihlanu esizayo emkhosini ozaqhutshelwa esigodlweni eHarare, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukwethula amazwi aqakathekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ibandla leZaphu namuhla lithumele isikhulumeli salo umnumzana Richard Gandari ukuyahlangana lomeli welePalestine eZimbabwe umnumzana Tema Al-Masri bekhulumisana ngempi eqhubekayo esihlengeni seGaza Strip phakathi kwele Israeli leqembu leHamas. UGandari wethulele u-ambassador Al-Masri umbiko olotshe ngumholi waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo okuxhasa ele Palestine ngesikhathi izizalwane zaleli lizwe ezinengi zisifa ngenxa yalimpi. Umbiko lo ubuthembisa u-Al-Masri ukuthi ibandla lezaphu limalelizwe lakhe futhi lifuna ele Israel lime ukuhlasela eGaza ngoba libulala abantu makhaza. Uthi njalo kwenziwa i-Israel ngumbhuqazwe ofana nje lowegugurawundi. Kodwa ele Israel lithi libulala amalwecatsha eHamas ngemva kokulihlasela kunyanga ezimbili ezedluleyo. Sixoxele umkhokeli wezaphu umnumzana Nkomo.
Umeli wePalestine nxa esephendula olokuthi kuthiwa uthabe kakhulu kakhulu sibili ahlaphendezela ipivezi ekhumbula ubudlelwano bethu esasivele sinabo kuqala kuthiwa wamukele kuhle kakhulu umbiko wethu le meseji eliqondana lokubhubha konina ebulawa nama-Israyeli.
Siyabona liyakusola kakhulu okwenzakalayo eGaza lithi akuchiyananga nje lokubulawa kwabantu bemathebelelendo okwenziwa ngumgabe ngesikhathi segugurawundi. Ungachasisa kuyafanana ngandlela ba?
Kuyafanana kathu abantu bebulawa kungasizathu bengalazikhali omama bedlengulwa. Njalo njalo into ezinjengalezo abantu bemithwa iy'kolo imfundo bemithwa ukudla. Namhla amaPalestina siyabona ukuthi bavalelwa ukudla, bevalelwa amafutha ezimota, bevalelwa amanzi, bevalelwa yonke into lemfundo akusafundwa lutho laphana njengobana sezibhidlizwe ngaleyana indlela ukuthi uthi akusela sikolo esikhona akuselani. So kuyafanana xathu lento ayisenzeka lapha ligugurawundi ukuthi ngibuza-ke ukuthi pho akusisystem inye le eyenza khonokho. Ngitho njalo ngoba laba abantu abagqugquzela labapha izikhali i-Israyeli isemo bantu abalobudlelwano lamangisi ayiwo futhi ayebukele sibulawa lapha kwelamandebeleni kuze kufikele esigabeni sokuthi beze benike umgabe isicoco. Icoco umgabe wayesinikelwa ukuthi ubulele amandebele amaningi labantu bezapho into eyayisenzakala lapha. So siyazwa ubuhlungu obufanayo na kusenzakala khonoku ePalestine. Asithandi kubona into ezizosenzakala emhlabeni noma kungaphi komhlaba.
Yebo, i-Israyeli isolwa ngabantu abaningi baba Nkomo phezu kwalolu daba, kodwa yona ithi iyazivikela njalo ithi lapha ifuna ukucobodisa amabutho eHamas ayiwo aqale ukuhlasela yona i-Israyeli abulala abantu.
Wavele watsho u-Prime Minister we-Israyeli ukuthi bazawukhomba umuzi olotshwala. Nanku ukuthi ukhangele kathesi abakhethi lutho abakhethi okwatsho yena umgabe futhi lapha wathi nxa sifika lapha kulama distance khona asehlukanisa ukuthi mbani i-distance mbani ngaso distance siyabulala konke. Nanku ukuthi sesibokusenzakala
njengoba selihlangane lo meli wePalestine lingaba lilohlelo yini mhlawumbe lokuhlangana lo meli weIsrael likhulume laye liveze insolo yenu phezu kokwenzakalayo?
Thina njengezaphu asikaze sibe lobudlelwano le-Israyeli. I-Israyeli lobudlelwano nababusi bezimbabwe eyiyo encedisa ukuringa ama-election ngomnyaka ngeminyaka eyiyo etrena i-intelligence yezimbabwe. So angazi ukuthi ubudlelwano bethu bengabe bengaphi intinikameli ambuboni. Kodwa na kungahlala phansi sinushe sibe yiphathi yesimulamulankunzi na kunikakale leyo ndaba hhayi kungabonana, kodwa hhayi ukuthi sibalande besingakalo nalelelo cebo.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elezaphu. Ele Israyeli namuhla lihlasele njalo esihlengeni seGaza lapho elilwisana khona leHamas okulibutho lamalwecatsha asePalestine elafakwa kuluhlu lwama-terroristi Melika lamanye amaswe. Ibutho le-Israyeli lithi belihlasela indawo ezisetshenziswa yiHamas njalo lithi lenelise ukubhidlisa eminye imlindi esetshenziswa ngabe Hamas ezansi yaseGaza. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube uxoxele umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcekeni khona lokho yikubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba abantu abangekho empini labantu abamasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel uzananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi okuveza kahle kamhlophe ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza?
Into ezaphathisa ngendlela efaneleyo yikuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yikuthi kume iimpi kukhulunyiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze ingabe iphenduka le ngxabano. Kanti ke okuyikho okuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ilandele. Wonke umuntu ungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yikuthi kulungiswe impande yengxabano yona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kulesifiso lokuzinikela kulaba abalamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli lama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakula kuthula empini ezabe iliwa kuze kube nenanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho kuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. Othakazelela ukutshova intshelelezane umnumzana Meli Ndlovu labanye ababili abadabuka eZimbabwe sebefikile emngceleni wakwele South Africa lele Zimbabwe eMessina kuhambo lwabo oluphansi kohlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yezidakamizwa. Basuke izolo ekuseni eMidrand kwele South Africa njalo bakhangelelwe ukufika kobulawayo kusasa. Nangu uNdlovu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Okwamanje silapha eBorder Gate yaseSouth Africa kodwa besicabanga ukuthi sihambe siyephumula ngale kancane eZimbabwe side then sisuka sichove ke ntambama maybe siyelalela ngaseGwanda. So sithe sisuka eJoburg sisuke siba thathu omunye wesikhapha uma wethu ubekhapha uMeli Ndlovu lo Roland Dube then basebesikhapha basi. Sathi sifika ePitoli safika saphumula nje kancane bekulobhuti ade esikotile uNkala then wasikhapha saze safika eBelabela. EBelabela sifike sajoyinwa ngamadoda ayi-4 sonke bese siyi-9. So bese kuyinto enhle kakhulu sachova then sithe sesifika emkopani abanye baphenduka babuyela emuva ngoba bebesikhapha. Sasesiqhubeka ngohambo lwethu. Ikho ke manje sithese silapha eMessina uPresmo Musundi uthe uzwa engasela amandla. So okwamanje lapha usalungisisa ipassport yakhe lapha eyomafezi phakathi lapha kumigration. So engakwazi ukuthi usazoqhubeka oro sesizoqhubeka sibabili uMeli Ndlovu noRolen Dube. So sizobona mazingaqeda lapho ukuthi sizoqhubeka. Then mase siqhubeka sizolitshela silazise manje ukuthi kuzoqhubekana. Kodwa thina bese senawo amandla ukuthi sichove.
Lizafika nini kobulawayo baba Ndlovu?
Esikhangelele ukuthi kobulawayo singafika kusasa. Kodwa isikhathi esikondileyo singasibeka mase sifike eGwane. Ngoba manje singakasuki lapha eBorder Gate.
Umnumzana Meli Ndlovu ngothakazelela uJehova intshelelezane. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 SMS nakwele South Africa. Kweziphathelane lomnotho namuhla sixoxa ngobunzima abantu beZimbabwe ababhekane labo ngesikhathi belungiselela ikhefu lekhisimusi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxelo nkosazana Doreen Seimayi okumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Njengayitsho these days the business is very very low. I think okunye sokwenza khona lokhu ikuthi everyone is now selling. Everyone. Lobo umuntu esebenza, he makes sure ukuthi kulenye into ayithengisayo. So into yakho ngiqinisa siba nzima ukuthi imali circulate because everyone is now a vendor. And angikwazi ukuthi kulezi nsuku kuhamba njani le mali yakhona in the streets ayikho. Even though December simkhangelele ukuthi yole mali eningi, akula mali. And abantu these days la now brave abasagijimisa Christmas kakhulu bakwazi ukuthi imali zakhona zinzima, so sebegijimisa uniforms, books, school fees, especially school fees eziningi zikhwelile, so sokunzima.
Pho kuphile kanjani eZimbabwe khonapho mama ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi njalo abantu bebhekane nendlala emangalisayo?
Siyazibuza sodwa ukuthi nxa uDisemba ezawoma kangaki ngela mali, what about uJanuwari? Sithi sikhangela lezulu lele lingekho, hayi lapho siyakhona siyebunzimeni kakhulu, siyebunzimeni obukhulu sibini.
Lo ngunkosikazi Doreen Seimayi obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo nkosikazi Jenny Kancube ohlala kobulawayo.
Dala kobulawayo eNtumbane. Indlala isithwali senzima kwele Zimbabwe. Ngingathi isigwebo esibuhlungu esibhekane laso njengentsha elizweni leZimbabwe. Kubuhlungu kithi kakhulu ukuthi imfundo njengoba kuyo eyabuya njengendlela yokuthi isikhiphe kule ndlala esikiyo, imfundo ayisasincedi. Intsha eningi injalo ileyo izethifikhethi eziningi leziningi, injalo ile mfundo yayo. Abalamsebenzi bahlezi babhekane lale ndlala ngqongqongqo ezindlini. So kunjalo nje ngenxa yale ndlala lezimo nje esibhekane lazo kwele Zimbabwe, intsha eningi sesiyibona ingena isebenzisa izidakamiswa. Ye, intsha eningi isebenzisa izidakamiswa. Lokhu kwenza ukuthi iningi lizibulale, abanye vele bagcina bale kusasa engakhanyiyo engacaciyo. Kubuhlungu njalo ukuthi abaphathi bethu njengentsha, abaphathi bethu njengelizwe nje jikelele, indaba yezidakamiswa bayayibona kodwa abakhangeli lapho eqalela khona, abakhangeli impande ukuthi uqalela ngapi, abananzeleli ukuthi lokhu kwenziwa indlala intsha ebhekane layo ezindlini.
Manje liphila njani khonapho nkosikazi
Ncube? Lami nje njengentsha ehlala eZimbabwe ngathi kungayisikho nje ukuthi I have good guidance. Yes, kungayisikho ukuthi lami ngikhaya abakithi bayazama. Lami nje ngenxa yalokhu esibhekane lakho sengingaba ngomunye one of the victims of ama drugs eZimbabwe because of the situations that we are faced by. And due to indlala we are seeing most of ama youths, they are dropping out of school, yes, to go and look for jobs, which I can say is a solution somehow to this problem of indlala. And we are also seeing ama youths amaningi, they are dropping out of school to go to countries like South Africa.
Unkosikazi Jenny Kancube obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi untungameli Nkomo.